Blessings to the man select her name. She wow, wow, wow. Miss Kara, what you do? Do, do. Ningin' on my TTT. Ningin' on my TTT. Yeah, see what you national do. Second Zuru, watch a hit, so carapam. When you catch a good hit, so bagdad. She made it a woody wake up, chagatata. Whenever chafura, vane munu, we with chamba. Bagatanga go to Saint Zagu bagdad. Havarari vachile saputima bara. Mumwe vanire zauka bagara. Deira muli bagana wazwar. Bagatanga kuti senza kubva kudara. Havarari vachive saputima bara. Mumwe vanire zauka bagara. So deira muli bagana wazwara. Sekanguru vachaetsa ukara bamka. Kwenyika achakuyetsa kubva kudara. Zvimwe dzidza uri weka kutsvaga data. Pane vachapfuura vane munhu wewe chamba. Handizi perfect, ndiri human, I can die too. Mukanditenda nemoto motigara ikuru. Makandimiira pakona nemboma ufunge. I was scared to be alone na nyika ningaikunde. Muromo wangu nenge penso unosasarapa. Ndakafamba ndakafenzwa kwa kudabura faster. Nupaya makadedza mukabva maraswa. Nupaya takasenza kubhadharwa nengasi. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. Gara undi pagara wazara. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. Daira muli pagana wazara. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. So daira muli pagana wazara. I send a letter to my mama Mari ngaisvike. Tara vakaedza takata imirwa. Vakati buridza vabata chuzu chigunwe. Vakaedza gumba gumba nerisinga bukwe. Life is a bitch and I know that she was risky. Ndakaisa moyo, yeah, you know I had to risk it. I know a couple rapper names on my district. Vakaponjisa taya vane mabiscuit. Vane mabiscuit. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. Gara undi pagana wazara. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. Daira muli pagana wazvara. Vakatanga kutisenza kubva kudara. Havarari vachiveza futi mabara. Mumwe vanereza ukapagara. So daira muli pagana wazvara.